Good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Wednesday, October 2nd, 2019. And this is Live Talk. I am Kip Stube.
And I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye.
On the Diaspora Forum this evening, we are talking about the assistance being given to Zimbabweans back home by those living in the diaspora.
And to join this discussion, you can phone us directly at 001-202-619-2077 and we'll call you right back.
Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 meter wave frequency and on the 4930 and 15460 kilohertz shortwave, Monday through Friday at 8 p.m.
And you can also reach us on the internet at www.voazimbabwe.com and at www.voashona.com and for Ndebele, www.voandebele.com.
If you've just joined us tonight on the Diaspora Forum, we are talking about challenges faced by Zimbabweans and the help they are getting from relatives and friends living in the diaspora.
Most Zimbabweans are facing challenges in purchasing various goods, including food, medicine, agricultural inputs, and others, amid an economic crisis fueled by cash shortages.
Indications are that some of them are now depending on those living in the diaspora who send home millions of dollars in remittances.
How are Zimbabweans living in the diaspora helping relatives back home while taking care of themselves, their own financial needs?
Kambe banceda njani labo abase Zimbabwe. Sifuna ukuzwa ngani ukuthi lincedwa ngani ngabantu abahlala ngapha njalo nxa belinceda balinikani. Sizokuthiwa ke imali lokho ingekho kuzobuya ke ukuthenga ukudla lento ezinjalo sizokuthiwa ke kuyahlupha okunye okumangalisayo. Kuzobuya ke kathesi kula le mithi ukuthi nxa umuntu egula pho uncedwa mbani kuzobuya ezokulima kamba inhlanyelo ukuthengelwe mbani lento ezifanayo ezinjalo. Siyabona ukuthi abantu abahlala emazweni banceda kakhulu abangani lesihlobo ngoba bahambisa imali eningi okunye okumangalisayo, millions of dollars sibili ngenyanga. So sifuna ukuzwa ukuthi kambe lina elihlala ediaspora liphila njani njengoba ke kuyabe kumele ukuthi lani lilungise okwenu ngapha ngekhaya. So ke kunjalo ke Marvelous.
Aiwa, kunewa vachangobva kupinda muchirongwa chedu nhasi pano pa Diaspora Forum tiri kutarisa isu kuti zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika zviri kubatsira sei vari munyika pari zvino uyezve kuti ivo vari kurarama sei kwavari ikoko. Tinoona pari zvino zvinhu zviri kushayikwa, mari iri kushayikwa uyezve tambenge takanzwa kuti iko cash yanga isiri kufamba zvakanaka asi tasonzwa kuti banga guru remunyika reReserve Bank razokwanisa kunge richi dzora kuti maiko cash agents aite basa asi vakaisa ma restrictions takando zvimwe zvatichange tiri kutarisa kuti vanhu vari kuzvigona sei uyezve panguva iyo nezuro takaona mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vachipa ivo waro hweupfumi hwenyika nezuro muparamende tikaona zvakare vadare vebato reMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa vachibuda muparamende vachiti havasi kufara nemafambisirwo ari kuitwa zvino munyika saka ndai muchirongwa muchitudza kuti kwamuri ikoko muri kuzvigona sei tinoona kuti wava mwaka wekurima uyezve pari zvino zvekurimisa zvacho zviri kushayikwa munyika uyezve mari yacho ikesh chaiyo yekuti vanhu vatenge mbeu nezvimwewo zviri kunzi izvo iri kushayikwa uyezve zviri kudhura muzvipatara mushonga haimo vamwe vari kutoita kuti vanotumira hama dzavo kubva kwavanogara vachitumira mishonga ikoko vachiendesa kumusha saka pindai muchirongwa tichionesana pari zvino zvakare nhasi taona vana chiremba vachiramwa mabasa vaenderera mberi vachiramwa mabasa vana chiremba vechidiki vachiti ivo havasi kufara nemuhoro wavari kupiwa uyezve vacharamba vachienderera nekuratidzira kwavo kusvika hurumende yanzwa zvichemo zvavo asi pari zvino tine mutori wedu wenhau ari ikoko kuZimbabwe Blessing Zulu ari muHarare pari zvino uyezve mangwana achange iye aine hurukuro papo vachange vari kutarisa ivo ivo kuti zvii zvingaitwe munyika kuti zvinhu zvifambe zvakanaka ichange iri kuitirwa kuMonomotapa Hotel na 6 p.m. kusvika na 8 p.m. pachange paine vanyarikani vakati wandei asi regai tinzwe kubva kuna Blessing Zulu kuti chirongwa ichi chichafamba sei. Let's take a listen to what Blessing Zulu has to say about his meeting tomorrow.
Vateereri, sangana ineni Blessing Zulu pa Monomotapa Crown Plaza Hotel mangwana kubva na 6 maneru kusvika na 8. Tichange tichiita hurukuro yakanangana nemamiriro akaita zvinhu munyika uye kuti Zimbabwe ingatora gwara ripi kana kuti State of the Nation which way Zimbabwe. Vadare vedu vanenge vachisanganisira vaJob Scala veMDC, Amai Linda Masarira Kaingidza veLead, Vapo Mangwana veZanu PF uye Nyanzvi Mnyadzi zveupfumi Dr. Prosper Chitambara. Musakanganwe kuuya kuchirongwa ichi mangwana apo Studio 7 inenge yakabatana neMedia Center. Munokwanisawo kuona zvatinenge tichikurukura padande mutande reFacebook paVOA Shona, VOA Ndebele neVOA Studio 7.
Aiwa muri kuzvinzwira apo mutori wedu wenhau Blessing Zulu ari kutaura iye kuti mangwana pachave paine hurukuro guru ichange iri kuitwa muHarare kuMonomotapa uyezve vanopinda munenge muri kupinda pachena saka na 6 o'clock kusvika na 8 o'clock musakanganwe nyanya vari muHarare kana vari kunze kana muchikwanisa kupinda muHarare mangwana pachange paine State of the Nation which way Zimbabwe uyezve pane vanyarikani varipo vanobva kubato reMDC inotungamirwa nava Nelson Chamisa vaJob Sikala pane zvakare vapo mangwana veZanu PF pana amai Linda Masarira Kaingiza vebato reLead nenyanzvi mune zveupfumi vaProsper Chitambara vachange vari ipapo vachibatana nesangano reMedia Center naBlessing Zulu muhurukuro iyoyi saka vari kuti huyai muri kukokwa ikoko. Blessing Zulu aita zvakare hurukuro nemutungamiri weM DC Vanelson Chamisa achivunza iye maonero avo zvakaturwa nemutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa neZuro muState of the Nation address yavakaita regaitinzwe akavabvunza zvakare kuti konyaya yenaurirano yakamira sei nekuti vazhinji nyanya vari kunze kwenyika vari kuchema chema vachiti vari kutarisa ivo zviri kuitika munyika uyezve kunyangwe vari kuda kudzokera kunyika zvinhu hasvati zvagadzikana saka regaitinzwe kuti vachamisa vatichii.
Andina chandakaona ndaizama kuona zvikuru asi hapana chinooneka nekuti kuti uone panofanira kunge pane chiripo hapana mashoko akataurwa akaturwa acho yanga achingova mhepo yoga yoga taitarisira kuti ka panotaurwawo nyaya dzekuti mamiriro ekunze emunyika akamira sei nyaya dzezveutano nyaya dzezveupfumi vanhu vari kushupika mazupuko vanhu vari kuita kunge vari muutapwa mararamira vari kuita zvokufambisa zviri kunetsa hakuna magetsi hakuna mvura fees dziri kunetsa mari hakuna mumabhengi vanhu ike zvinovavharirwa iko cash dambudziko riri kuramba richiwanda muminda umu hakuna chiri kubuda nekuti hakuna zvokurimisa hakuna zvikwanisiro munharaunda umu mwaka wauya mbeu hakuna hakuna chirikwanisiro chinoita kunge zviripo vanhu vari kubatwa chibharo maabductions ubhinya neutororo tiri kuona huri kuuya huchikwira hatimbonzi mashoko akataurwa ipapo kuti kozvi zviri kumboitika vanombozoonawo sei vana vadzamara vasati vawanikwa vana magombei onai zvakaitwa vana gonyeti vakazvambaradzwa vatungamiri vemdc vakasiyana siyana vanotorwa mudzimba vari kumadistricts kumaprovince vachizvambaradzwa veopposition vemacivic groups hatina kunzwa kuti iyewo saMunangagwa mutungamiri werimwe bato rinova guru munyika reZanu PF anomboti chii isi takataura maonero edu kuti zvinhu zvakadai hazvina kunaka uye hatiwirani nazvo hazvibvumidzwe iye anoti chii sezvo ariye ari kutungamirira mauto nemapurisa anova nekodzero pamutemo wenyika kuti uchengetedze vanhu kutanga ndechekuti isi takataura kudhara kuti tine urongwa hwakakwana our smart agenda inova inotaura kunyaya yematungamirwo enyika inotaura kunyaya yeupfumi hwenyika inotaura kunyaya yezvedzidzo zvipatara utano hwevanhu magariro evanhu mapensioners tine programu iyezvo kuudza mwana kupedzisira tanzwa kutotaura kudoi imba kutopopota kuti dei zvanzwika kutodemonstrator makaona ma demonstrations edanga achibhanwa asi takutoronga futi mamwe maitiro kuti tirambe tichitaura nemutauriro unoita kuti nzwike tazvitaura kuma international platforms tazvitaura muno munyika kuti ataura kumachechi tataura kumagwevedza akasiyana-siyana kuti nyaya iyi inge ichizama kugadziriswa hapana chiri kunyatsobuda isu muonero wedu ndewokuti nyika kuti ibude munyanga dzamushore muutapwa mairi mumachakwi enhamo airi muchamutava nhava chaonekwa nemunhu wese panotongoda chete kubuda pachena kuti ngatipana nei mazano zvikomo zvinopanana mute zvanza zvinogezana moto unogokedzanwa injere moto dzinogokedzanwa kwete kungoita mbimbi ndoga zano ndoga akaonekwa nejira akasipisa jira masisi ndo zvati kutaura kuna Munangagwa kuti ngationesei tiunganidze nekuwerengedza pfungwa huni imwe haikodzisadza totoda kuvanesvinga kuti nyika ifambe ichienda mberi.
Apo tanga tiri kunzwa kubva kune mutungamiri webato reMDC vaNelson Chamisa vachitaura ivo pamusoro pemashoko akaturwa navaMunangagwa nezuro kuState of the Nation address yavakaita kuParamende.
Gibbs. Ye, zuro randaba ke lingalithola njani yesengilikhulumisile uKemisi Mzola Dube uti lithola njani basakaza bahle sikahle kakhulu ke mfoka Mzola singazi wena uJimmy Mangena la uyasibingelela lapha uNjabulise Mguni kuzobuya njalo uPriscilla Mkoma Nkoma uti good evening basazi kunjani lapho khona khona ngapho sifisa ukuthi listele khona ngapho ukuthi nxa uhlala ediaspora kambe wokubonayo kusenzakala kuyini nxa ukugangela ekhaya umuntu omncedisa khona ngale khaya umuntu ongabe njani so sifuna ukuzwa ngani ke thina asifuna ukuthi sikhulume sifisa ukuthi lina likhulume nesiza Dube uti yebo lijona njani basakazi kuzobuya njalo ukuthambisa nqamlilo uthi ngikhona lami esitikini so ke lingakhohlwa ukuthi siku-VOA Studio 7 VOA Shona naku-VOA Indebele ngama-Facebook pages ethu lawa ngibone ke esikhiweni ukuthi kungabe kuhamba njani njalo ukuthi silabantu abakuthiwa ngobani uCharity Ngwenya uthi linjani basakazi Charity siyaphila singazi wena kuzobuya ke u-3D Dube uthi basakazi bethu abahle ngiyabingelela lathi siyakubingelela lapho khona khona ngapho so usitshele nxa uhlala ediaspora ukuthi kambe ubhekane lani siyeza ukuthi ekhaya ngale akula mali into ezinjalo nxa uhlala ke ngapha ediaspora pho abantu ngale khaya ubanceda ngani ubanikani sifuna ukuzwa sibili ukuthi likulandise linangwenu hatshi ukuthi thina sikulandise lapha kunjalo ke Marvelous
kune avo vachangobva kupinda muchirongwa tinokuchingamidzai uyezve tichange tiri kukwazisa ipo pano sekunzwa kwamuri kuita nhasi tiri kutarisa isu zviri kusangana nevanogara mudiaspora uyezve kuti muri kuzvigona sei matambudziko amuri kutarisana nawo kutumidzira mari kumusha uyezve nezvimwe zvakadaro asi ndiri kunzwa kuti munyarikani wedu wekutanga vaRichard Moyo varipo halo vamoyo
makadiko tete nemhuri yose yeZimbabwe gaiti kwase manhero anakanaka
aiwa tiri wadiva moyo imi muri kusouth africa uko kwakamira sei tichitarira zviri kuitika munyika pari zvino tinoona kune dambudziko rekushayikwa kwemari nezvimwewo muri kuzvigona sei
ya iro ragara riri dambudziko tete vangu inhau yakabvira kudhara tiri mukati menzvimbo ine diaspora tagara tiri vanhu vanotobatsira kumusha nguva dzose tingangoti upi vakati vana makore akangoti wandi waibatsira kumusha nokuti kubatsira kumusha ndiyo zano rinoita vanhu vakawanda nekuti kana pasi tisingagoni kuvabatsira hakuna chingaita nekuti ndokunotobva zvose mushonga zvose chingava chikafu kana chii chose chakakosha zvinobva kuno nenhaya yekuti munongozoonawo mukati menyika yekwedu zvinhu zviriko hazvitengeki ende idambudziko hombe futi apa vana vechikoro chikafu kumabhoarding chinonga chibva zvikuno chiendesa mwedzi nemwedzi saka zvinhu zvino zviri kunetsa vanhu vakawanda asi nenyasha dzajehovha mwari vanhu vari kuzama chose nepavanogura napo endisi zvimwe zvimwe zvatinongokurudzira sesu tine hama dzakawanda vabereki vana vamwewo nanatete kuzakuti vabatsiri nyeti kana tikasavabatsira hakuna ungagona vabatsira nyaya yekuti mari yacho vamwe vanosevenza mari yacho haibatsiri chinhu saka zvimwe zvimwe zvinotambudza achida kukudza vamwe sekuti mhuri yese yezimbabwe inogara kunyanyei musouth africa munomo zuva nezuva tinoona mabhazi achibuda makombo achibuda vachibatsira hama dzavo saka zvimwe zvimwe zvakakosha izvozvo zvanogora chiti asi dambudziko rimwe hakunetsa renyaya yenhingi yeecocash yatanzwa kuti haichabvumidzwe ende iriyo nhau ive imwe nzira futi yatiri kubatsira nayo kutumira futi nayo mari kuumba saka zvava tichatova rimwe dambudziko rakakura zvikuru
tiri ipapo regai tikubatei muromo kuti tanzwa kuti pazopera zuva ranhasi banga guru renyika rati iro razobvisa mutemo iwoyo wanga wakasunga iko cash asi vari kuti muna ugone kukesha out mari yakati wandei asi batai makadaro tichadzoka kwamuri timbokwazisa vari pano pa Facebook page yedu ye VOA Shona pana Courtney Mepi Koti ari pano Samuel Danisa Mpofu vari pana pa Obet Obet aripano Majambe aripano arikuti good speech Mr. President Elizabeth Gwagwara arikuti varipano Godfrey Mupamba arikuti I'm watching you from Zimbabwe Thomas Matamba Nadzo arikuti maswera sei kana muchida kufonerwa tipei namba dzenyu makaisa zvakare macode numbers enyu saka nyaya iripano ndeyekuti vari ku diaspora zvizvarwa zveZimbabwe muri kuzvigona sei kuti kwamuri kugara ikoko muwane kuraramararamo yakanaka muchizobatsira zvakare muZimbabwe tichitarisa matambudziko ari kusangana nevazhinji batai makadaro vamoyo
yes lobaba ke uEdin Ndebele uti ngibukele ngiseDark City koBulawayo kuzobuya ke uDeka Ab uti how are you ngiseCyprus siyabonga kakhulu kunjani kunapho ke eCyprus mfowethu Thomas Matambanadzo uti good evening how are you Thomas and then we've got 3D uti basakazi bethu siyalibingelela njalo kuzobuya ke uWilly uti zwakawoma chaizo kuzobuya ke uCredit Thuli Nozi uti ke kunzima hayi hayi kancane ngabazali bethu abasekhaya baba Richard Moyo nxa sukhangela sibili ngokwenzakala khona ngale ke eZimbabwe wena ngokwakho uncedisa njani abazali bakho labanawo yini labanawo
ya no the fine ngikhulumile ngithi ya ngiyazama ngendlela yonke engizama khona wabona kunzi vele khona kunzima vele njengabe ngincedisa abazali nalapha ngincedisa futhi lapha ngithatha khona kuba mazala so kuzima kuthi masi lana wonke umuntu ukhangela wena ukuthi umuyenzele even nami ngifuna ukuthi ngiphushe ngiyenze le family yami so sazi ukuthi abaningi bethu masi even sometimes uthole siyahluleka even ukwakha imizi yethu hayi kuthi asikhoni ukwakha mara ngendaba usupporta ifamily umndeni i-overload le ngikho mhlawumbe usupporta abantu bayifika 15 kuthi mako bathi esibhedlela lapha kufuna kubhadalwa ibhili bathi kulala esibhedlela njenge last year ubrother wami alandela mina wagula so ilanga leli one webhadala $6 so wathi iqeda almost inyanga yonke lapha so imali siyikhipha ibe imali iningi and so izifana lezo vele zihlunga kakhulu kunabantu abaningi hayi kuthi mina ngiyi-one kunabantu abaningi vele namhle masi lana egoli e-South Africa uyabhadala rent abantu wana sinabo every month siyababhadalela isikolo nekheshe even ukudla usoyintofana le even asekhaya bafuna izifana lezo so mara siyazama uzothini angithi uzothini abantu basezimbabwe bayazama even ma ufika laphaya ema-cross border lapha emaruba starta every day ama-weekend abantu bayaphathisa izinto ziyakhamba lapha ekhaya bayathumela abazali babo so yiyo into bayizamayo leyo so yiyo into ngingathanda ukujabulela abantu basezimbabwe ukuthi into leyo abazange balahle imindeni yabo ngekungekuthi sihlala duze nasezimbabwe so abantu baningi bayazama lapha abanye bayaphathisa omalayisha bayenze ntofana lezo so vele kuhlungu vele
abanye
bayalimala basakhona ukuthi bayenzeni even omunye even kuthenga uzinga izimpahla zakhe angeke akhona even masikhangela nje imali ayisasebenzi kangako even 100 rand ukuthenga i-2kg batho i-35 bond and uthothi lapho uthinyo i-60 bond so wabona ukuthi se abantu baningi sisisebenzela mahala mara
siyakuzwa kakhulu ke babamoyo sibongele kakhulu ungathina kusasa so what we were saying is that people generally were living the diaspora can't even do their own things like building their own houses upgrading themselves and so forth so he says they are helping a lot back home and that's very difficult so then I think we've got a caller kunjani ncwane
hello
kunjani baba
hello tumsaura nani
na pat kuma platform mashon mash central Zimbabwe
ehe kwakadi ku mash central asidzikisa i volume bijana mukoma patson
all right
ehe
kunoko kutoina zvako nhamo ndiyo yakavekira kwezvinhu
kwakamira sei panyaya iko keshi
ndiyebe wona chiri kuzvetaya paiko keshi zvakaitwanamunakagwada hazvishandi matauzo ari kutaura hazvishandi zvinhu zvataitoonoka kana vachifunga uda kubatsira vana vezimbabwe ngavati kutenga nekesh kwakudhura kutenga nekesh kwechipa mari imbomira kutengeswa ndini munhu wese akazoti sugar inotengwa nekesh ni $30 ozvanzi leiko cash out the side $12 kana $15 apana munhu anoda kesh zvinodzikisa kutengeswa kwemari nekuti kutengeswa kwemari kunonakidza vanhu vari kuita mabhizinesi ekutengesa mari mutaoni asi isusu tiri mumisha kunoko tisinaomera kusvika mapoindi ekupedzisira nekuti chese chawaita munhu awasenzira anongoti ndimuisira iko kesh iko kesh achina pauri kunotenga ishandi apana masira unokwanisa kuita kana kuti muisire pesendeji haabvumi anongoti ndikwana mari isina pesendeji saka ngavaise zvinhu zvamapuraizi ekuti iko kesh swide yachipa kesh overdura zvokuti hakuna munhu anokwanisa kuida izvozvinhizvo zvino mari iwanike mumabhengi nekuti kana mari yakudhura uchitenga shuga $30 yakutenga $12 hapa munhu angabuda mari atoisiya.
Saka imimi muri kurarama sei zuva nezuva, mune hama were dziri kunze kwenyika dzinokubatsirai?
Isu tine hama dziri kunze dzakatoti wande but hakuna kana wana akambotumira shuga kana wana kana kutofonera munhu adaira pesa angu every week anenge achichinja nhambo kuti pezosambati tada kaudoroda zvinhu zvachina handizvikunde ubhosi yanenge aisi ndakaomerwa unozomuwana kahwara chite muna December.
Aiwa mashoko makukutu amataura, nekuti teichida kumbonyatsonzwawo kuti mimi fanike mataura kuti muri kugara kumamisha kwamuri. Saka pabasa ramuri kuita muri kubata mari yakaita sei, uyezve munoda mari yakadii kuti murarame mwedzi nemwedzi?
Basa ratiri kubata basa rachahakuna ndio rakaunongochingoshandiswa nemunhu anokuchajira mari ako aukwanisi kuudza munhu ndira mari yekuti asi iye ndiye andokuzoti ndikupa mari yekuti unotongoti hapana zvokuita imwe nguva anongoda kuita 3 days yakuti usenzere mari inotenga 2,000 yeshuga but hapana zvokuita nokuti mhuri inenge ichida kudya nenguva utongoti ndo zviripo simba mukaka but unosvika kupo uchisenza musenzero wakadaro usondorese unosenzera kutenga katinga zvemafuta munhu andochaja mari yaanoda takatarisa kuti wangochaenda kumari icho muminda meunokorora unokorera zvibageni zvevanhu unozi $5 per day iko kesh wofunga kuti $5 per day iko kesh mari pome 57 yerai anoshayazoti ungadii hapana.
Aiwa, pane vari kukubhigai hanzi Good Remarks Mukoma Patrick na Obet Majambe ari pano paFacebook page yedu yeshona. Ameno kana muri nezvimwe zvamuri kuda kutaura Mukoma Patrick?
Ndozvinhu zvandaa ndichitonyanya kukumbira izvo ndekukumi nekusivisa vachamisa kuti aiwa isusu kudiko zvedu kumakumisha kunoko hatina sapoti inodzoka kumushe takasimba asi nyaya yechikodzo tinonyina kuvhundutsirwa sezvakafarana neni pake zvakuri chizva example pandiri ii ama yangu akapisirwa inda pamusara pangu ndisuspect asi handira kubvira ndaonekwatirewa asi ndega ndoiziva musangano ndosapota asi vakapisirwa ipa hakuna kwandichazivisa ndakafunga kudzokera kuzvaizvo ndakapisirwa ndaya mayangu ndakandopara mbosa imhosva yandakandopara yandikandozoripa nekuvavakira imba yavo yapiswa pamusana pangu. Saka ndinoti isusu dai zvaikwanisika vambofambawo vachiuya kumisha vachiadresa vanhu nokuti vanhu vakapota vachiuya vachiadresa vanhu vanotya bhozi machichini vanotenga kumisha kunoko machichini masabhu saka vakapota vachiuya munguva anowana vanhu 6-8 mumwe anogona kutadza kusvika asi agoteerera ari mumwe mubadeni kana kuteerera ari mumba kake asi anenge aicho zvinhu oti zvinhu zvinobvi zvekuti saka next time vakazouyawo anozouya rimwe zuva vanopedzisira vane zviidi but kana vasingauye manje vanoomesera isusu nhengo dzavo tinenge tiri kunokuvashoma nekuti ndisinenge tiri pataiti asi vakapota achiuya manje tinowanda vanopedzisira uya akawanda topedzisa tasimba taane chifungo chimwe chete chihanzi yavhundutsirwa zvino kana vasingauye manje vanopanika isusu vashoma ngavafambowo vachiadresa vanhu varegere kupendera mumataura chedu kuti kumusha kunoko tiri kuita vanhu vakawanda but vamwe vanototi iyo vamweiwo mapatenyamuda asingabvufambo uri kuzoadresa vanhu mapati aiwo saka zvinenge zvakumeseresashomo ripedzisira vakuita nge vanhu vanotoenga musapota pati muvashomoranei vasingauyiwo kumusha kwachino saka ndochikumbiro chatinacho kuti ngavafambowo ezvinezvi maeshon arara hakuna tozvikuzvizav but kumbofambowo shete vachiudzawo vanhu kuti tomusangano wedu wakamira zvakadai nekuti isusu tinotaura kuti munhu chetero shamwari dzedu but zvinozvo tikoiwa vatungamiri wenyu vasingauya sevanongotaura muharari yedu.
Aiwa, tinotenda Mukoma Patrick, muve nezuva rakanaka. Bye-bye. We have Mukoma Patrick there who is just telling me that he's in the rural area and he's saying that he wants the MDC, especially Mr. Chamisa himself, to also start going to the rural areas because he says although his mother's house was burnt because he supports the opposition, he still wants them to come and address people in the rural areas.
Yes, Loba, wala pekwe. What is it, Loba? Mfoit, unja nukona pekwe?
Right, mina unja nukona
pekwe. Nya pila, mkuma lwa masoko.
Masuwa.
Ye, akutsho masu ukuthi kambe abantu baphila njani eZimbabwe njalo bancediswa njani ngabantu base diaspora.
Ndoda eZimbabwe lapha kulowo unzima obukhulu kakhulu. Into engimangalisayo ukuthi nje nxa abakhulu bethu laba ama-president ethu bephuma ngale the first thing besiya-addressa khona le diaspora I'm addressing people from the diaspora forum from Zimbabwe. Nabana abantu babathanda nje ngoba bezama ukuthi balethe kuyimadlanyana okusuka khona ngale mazweni. But bona they're infringing their rights. Bayabathathela ama-rights abo ngokuthi bavote nabana bantu kabafuni. Kodwa ibo ababamba umnotho welizwe. Okwamanje ungabona ukwenzakala ekhaya ungenasihlobo esisebenze emazweni usenkingeni enkulu kakhulu baba ukuzithola ukudla kufuze kuphume egoli ukuzithola ukudla kufuze kube UK however abantu bona labo abakuzwisisi bakuzwisisa ma kuyukuthi bona bafuna ukugaina from those people apha eZimbabwe iphilisi ngikwalo babagibhili biza amanye amagama ongazi wabona ukuze umuntu abe le philisi lokunatha ukuthi anathi iphilisi
i-anadini lolangwalo
lona impanadini baba ukuthi yimalini ngabe kuthiwa khona ngiyakwanisa ukuthi ngeke ngikuthathele ngikuthumezele nje ama-screenshots okuthi nginomamami ubulawa yithukela Senga amaphilisi at 500 and something every month. So abasinceda ngabantwana base-diaspora. Imagine ukuthi wena ugogo phakathi khona lo sedinga with the same medication every month calculate that 500 and something dollars for the next 12 months ukuze aphile inyaka eyi-1. Yalo ufuna malini?
Kunzima lapha.
So sisenkingeni enkulu kakhulu into zonke ezizikhangele ediaspora nabona ngikwabo vele bakhangele khona le diaspora ngoba belatshwa khonani akula muntu ongakhangelanga idiaspora ungagulwa lapho akutholakali muntu konke bayabaleka bayediaspora kade sizizuthi umkhulu omunye usechina umkhulu omunye ungaphi omunye ufele khona ngale lapho akuselizweni lokuhlala its like ni-habitation i-area yophongauzihlalela hhawu uphuzange ube nolunye luthole enzalo yikubona sihawula silamba uyazi imali zakhona ama-ecocash ayavalwa but if you look at it ama-filling station wona ngikwawo you athwala imali eziningi uthola phela amabheki solekutshela ukuthi i-filling station ngayivumela umuntu othenga nge-ecocash imali leyana baphinde bayispine futhi the same amount yonana egcwele ama-section but who can use that filling station other than bona abakhulu so into esiyenzayo sile crisis ye-leadership sile crisis ento eziningi sile crisis ye-economy angikwazi ukuthi khonapho kufunakala bani unganceda abantu bezimbaba
pho kuya phambili kwenziwani mazuku
ukuthi
phambili nxa kuyiwa phambili kwenziwani ngodubo lolo
uyazi udubo lolo ukuthi siye phambili sibili mina ngibona ukubona kwami kufuna nje ukuthi sithi ngoba ine-political arena sibili lapho eZimbabwe akuphumeleli lutho la so ufuna njeni unkulunkulu ukuthi mhlawumbena angayeke ethi iy'nhliziyo zabantu ngoba lo udonsela le lo udonsela le lo udonsela le emveni kwalokho omunye donsela le omunye donsela le kuphekwa enye indiza engemuva esingayaziyo ngoba loba singazi sithi simelele ukuthi laba bafe kumbe bakhule baphume imbiza ephekwayo yabantwana bakhona bewbe more harder than laba abaphumileyo so sokufuna ukuthi unkulunkulu nje abayeke thisa iy'nhliziyo zabantu lezi mhlawumbe bazifisa ukuthi mathi sithi thina ukubusa umuntu kujoni ikuba namandla kumbe ikubona abantwana bakho bejabula abanye bakubona ukuthi ukuba namandla uthiwa khona ngupresident ufly up and down yikho ukuba ngupresident but abanye bakubona ukuthi abantwana bakho bavuze babe lokudla kuthiwa yikubusa manje kuba nomehluko khonapho abanye abakuboni-ke khonokho esikudingayo thina ukuthi khona kube lokudla ematafuleni abantwana
ya kukanya kulo dubo sibele masuku baba sibongile kakhulu
yabonga
okay bye-bye so that is Mr. Masuku is in Zimbabwe he says if you don't have a relative living in the diaspora you are in a very big fix so he says for example his mother is diabetic and she has to buy some tablets $500 a month so he says it's very difficult to get hold of that kind of cash so he says everyone is looking for people in the diaspora for something he says you are looking for food you have to call them or they send you something. If you are looking for drugs, you have to do the same thing. And then he put an example of the Vice President Constantino Chiwenga, who is in China. Mm-hmm. He says, for example, look at the gentleman, he's right down there, and in Zimbabwe, the hospitals are almost collapsing. So all those the kind of things.
I think they're sharing the same sentiments. Even Patrick said that when I asked him, do you have relatives in the diaspora? He said yes, but they continually change their numbers because, you know, they are also struggling to survive.
Yeah.
So we only get to see them at Christmas. So I guess, you know, he understands that although he has relatives, if he tries to call them, he can't get through because they're also trying to survive. But hello, caller. Hello, caller.
Yebo mama lijani.
Oh, siyaphila mfowethu kunjani?
Ngikhona kutube kunjani?
Ngiyaphila, ngikhuluma lo bani mfoni.
Ukhuluma lo mpofu lo ohlala industry side, lo ngake ngani phone la kudala sekulesikhathi but nyathi zama ukuthi mfoni kangenye.
Ah, mina ngicane nginesi wageuka phela. Phela ugeuka kwenzakala mfowethu.
Hayi, mina kangidiwe okuningi lapha dube nje ngikhuluma nje into encane kuphela uyabona.
Ngikhuluma mpofu.
Into ezimbi lapha eZimbabwe la.
Ngikhuluma mpofu.
Izinto zimbi sivili vele ubuthongo kabulaleki ungathiya lalo ukuthi uyavuke kutheni kutwana yacabanga zabambelanga ebusuku uyaphaphama ukuthi sekuphile kungakazi ngoba izinto vele kazibambeki mina kangilayo umuntu osediaspora khona ngapho mina ngizihlalele khonapha industry side kasikholi lutho e-industry side lugebhezi akula lutho akwenziwa lutho la
so labe lisenzani khonapha emandas
isiphokuhlala nje hanje ihlezi lekuthiwa lwanelelanzisa lapha engandisebenzela emayadini khona ngale kathe sinawo sesihlezi lapha nalo lihlezi liyapho ngibe lidobha laphana nalaphana
liyabe lidobhani khonapho
okunjengako ililomgodi wemayini efela boost ngapho
yikho lapho elidobha khona okuncane kodwa-ke
into ngithe ngiyakhana namhla bangithumezela imeseji abantu belokhuzeli be-econet but bona as from December 1st, imali yangikhona sekufana ngiyibhatalelwa lele kuthiwa i-ecoswat funeral cover isi 5,000 mina i-5,000 le vela ngaze ngiyibambe ezandleni zami
awu uzakuyinuke not ka-1 ye
vela ngaze ngiyibambe lobe kwakuyilama-yusa wona leyo mbe ngayibamba khona phela kususe le mali kagono leyanamali okuzena amabhiliyoni lama-trilliyoni
kunzima mpofu
manje kathesi impuphu yona uthi udla isithwala khonapha
so ibhodo manje utshila njani khonapho mnumzana
isithwala impuphu yodwa ngangile $100 fine yethenga i-10 kg ithenga nge-$50 something the $60 something
akubatshele sibila kowethula inhliziyo yakho sibili namhlanje utshele lapha abantu abakuzayo
khonapho kuyabe kungena thukela $100 yonaleyo kuyabe kungela nyama $100 yonaleyo kuyabe kungela amafutha okupheka $100 yonaleyo maye kusasa niza kuya sekufana niyetshontsha phela
pho manje akusitshele sibili ukuthi wena nxa liphuma ilanga lisiyatshona imali uyabe uyithethela
ngiyahamba ngihluphane laye nalubabe ngihlala laye khonapho ukuthi akungcede phela laphana laphana laye ukuthi mbe lokhu evuka sithi mina ngicela lokuyana ngicela lokuyana leyo uzezethi kathi wena inyanga zonke uhlala uqela kathi awula plani
abantwana-ke baba mpofu
konke vele kunzima dube uyazi kutele so uyazi izinto azimanga kuhle kuleli lizwe leli uyabona irodide yayingcono kakhulu
so manje
ngingakuphithela abanye isikhathi kodwa dube ngitshela iqiniso lapha eZimbabwe la abantu bathwele nzima la
ye manje pho kulungiswa njani-ke mpofu ngamafitshane khonapho
lokhu kakulungiseki ngoba uyazi ukuthi ngoba umuntu nxa ezawuthana izolo ngizekhuluma nje izolo esephalamente ekhuluma ekukhuluma wakho into akade ezikhuluma lokuzilalela bevele ngingasafisi nokuthi ngimlalele ngoba into akade ezikhuluma zingangizibolile ngingangizizwa mina akulanto kade ayikhuluma laphana ukuthi beqondisana akulanto engiyibonileni engiyizile kade ayikhuluma vele kangizwanga lutho ngavala le radio yami mina ukuthi khonakona ngilalela into ezinje so ngakungiphathisi mina
hhayi siyakuzwa mpofu inhliziyo ibuhlungu sibili baba silethemba lokuthi ngokuya kwesikhathi enxa kungalunga baba mpofu
but lo ngokuya kwesikhathi lawo uthiwe khona ngapho ungamphosela kumbi okuyi-$10 kumbe okuyi-$10 kuyiyusa khonapha lami tatarigana vaye kwaye kunono
ah kuzima mbofini shwa
kuzima ngaye ngatshela unkomo la njalo futhi ah iloke ngikhangela into engine lina lithe diaspora ngabe ngine lingamphosela inamba yami yona le ngifonele ngayo ngiyabonga Dube
hayi sibongile kakhulu mpofu silo sizwe
kakhulu lemi andingabo kusemini kathesi
ye kusemini mpofu
Eh thina ngapha kusebusuku sesiyalala so kwesikhashela singadlanga so khona
Eh madoda hayi kunzima mpofu silethe mba lokuthi kuzalunga
Eh lizamani lana ukuthi liqinise ukuthi silungiselwe ngapha
Hayi siyabonga baba sibonga kakhulu mpofu
Ngiyabonga
So that is Mr. Mpofu his story is very very how can I put it it's a very sad story
What did he say
So he says he used to work as a gardener for a certain white guy Now, the white guy these days is not even working himself. So what he does is he goes to him in an industrial area where the two of them sit down and discuss anything. And then at the end of the day, he asks for some bit of money from him to say, can I have a little bit of money to go and give to my parents or to my wife and children? But he says that money is not there. So this employer, he says, has got a small mine in Filaposi. And at times he goes there to, you know, dig some bit of gold, pan some bit of gold and so forth. But he says, you know, the situation is really, really difficult. And yesterday he was listening to the State of the Nation address. But he says he switched off his radio because he says Mnanga wasn't talking anything that made any sense. To him, so he had to just switch off. So he says Rhodesia was far much better than the Zimbabwe that they have today. So he says there's disunity in the country. There's almost everything that is very bad. And he was asking for $10 from me.
I remember, says, I think he was on a show, yes, yeah. Where Ntunga and I were at.
He says it's very serious because it doesn't have a cent, back, you know.
I understand that we have our reporter on the ground, Blessing Zulu. We just want to hear from him what his plans are for tomorrow. Hello, Blessing.
Hello, Marvelous. How are you doing?
I'm doing great. Can you tell us about your plans for tomorrow? A lot of people have been following and are saying, okay, where can we go and what are you promising them tomorrow?
Of course, tomorrow we are going to do our last town hall meeting this year. We have been to Chinoy, Mafingo, Gwanda, Lupane, Blawayo, and Harare is the last one tomorrow. So the venue is Monomtapa Crown Plaza, and the meeting starts at 6 p.m. sharp. And we will be discussing the state of the nation, which way Zimbabwe. And we have lined up a number of speakers who we think will attract many people. We have Honorable Job Scala from the MDC led by Mr. Nelson Chamisa. We have Linda Masarira Kaingiza, the president of LEAD. We have Mr. Paul Mangwana of ZANU-PF, he's the legal secretary. And we also have... Economist Dr. Prosper Chitambara of the Economic of the Labour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe.
Now, Blessing, tell us a bit about this town hall, maybe in detail. What exactly are you going to be focusing on?
Basically, we will be talking to Zimbabwe. It's actually a discussion forum. We'll look at what President Emmerson Mnangagwa said yesterday. And what Mr. Chamisa said, we spoke to him today. And we also asked ordinary Zimbabweans what is the way forward because the country is in crisis. There is an economic crisis, a political crisis. And, you know, I've been meeting a number of Zimbabweans who really want Mr. Chamisa and Mr. Mnangagwa to sit down and talk. And they are saying that that is the only solution. So it's part of finding the solution for Zimbabwe.
Now, Blessing, today's topic is, you know, we are focusing on what the people living in the diaspora are doing for Zimbabweans back home. Give us your, you know, your thoughts on some of these things. How are people surviving in that country? And you, as a person who lives in the diaspora, how do you think people can help them?
Of course, there are many Zimbabweans in the diaspora who have been helping. I've just been reading a story whereby Warriors player Munetsi is said to be paying school fees for about 30 children. Marshall Munetsi actually plays for Stade de Reims in France. He's doing very well there, but he's paying school fees for 30 underprivileged children. So this is what some Zimbabweans in the diaspora are doing. Some are donating. I was just talking to some today who are saying they've donated books to their old schools. Some have donated computers, you know, just to help their former schools. And, of course, the usual, where those who have children in the diaspora are receiving money from World Remit, Mukuru, and, you know, other agencies that are into that business. Mm-hmm. Because
the situation in Zimbabwe is really bad. Blessing Ombo, but it's all good.
Wongu, mangwana studio 7 inenge chita musangano waiyo mkuru weku pezira mshireme kuita musangano kuchinoi, kumashingo, kublawayo, kulupane, neku kwanda. Saka mangwana inenge chiri pa Monomtapa Hotel apotinu kukoka munhu wese anoda kuuya kuti anga achiuya kuzotaura ipapo. Inenge chiri na job scholar, honorable scholar ve NDC. Honorable, Mangwana Vezanu PF, Dr. Prosper Chitambara, Vanwanya Anzumia Zezo Upumi, uye amai Linda Masarira Kaingiza, Vanutunga Mira Yorume Baturno Pikisa Arnold Lid. Saka Musangano Yungu Tanga Pa Moromta Pa Crown Plaza, Ningu Aza 6. Uye Tlinge TV live Pa VOA Shona, Vivo in Debele, ne Vivo in Studio 7. Kuna wangu nita wangu diaspora mwamcha saura.
Tunona parizino panga pai nenyaya ye na urwa ye iko cash ne juru kuitika panyaya ze mari. Iwe unogara kuno kudiaspora. Chimbonyazo titana nguro kutiva mwakatele la basiru kunyazo zia juru kuitika. Chii juru kuitika panyaya iyo ye ma cashback ne juru kakadaye juru kuiko net.
Mamu wangu wachi chema kuti mbamwe anonzi maagents haya Econet. Wangu wachi tivo kana yu uchida mari haya mabond notes haya uri musho uchida mari chayo chayo. Wangu wachi tivo kana uchida mita yunzi electronic transfer yaya. Wangu wachi kuti mbatira mbua mari yaka wanda shukuru. Mamu wangu wachi tima 40% kuti kana wini $100 yako ili mukadi rako ye iko keshi anditi uchida mari ma board notes o tunenge uchipiwa kana kuti $60 $40 wobata iwo saka ndozva zvakuchema chema vamwe kuti kazhinji vanhu mari dzavari kupiwa dzinenge dziri imomo eko keshi imomo kumabasa kwakasiyana siyana saka kana vava kuda kuenda kundotsvaga mari yekuti ukwire mabhazi nekuti vemakombi vanoramba kuti ubhadhare neiko keshi vari kutiwo vari kuda maboard notes iri mari chaiyo chaiyo nekudaro vanhu vakawanda vari kuti vanga vachirasikirwa nemari pamusoro pezvo pane 2% imwe inozobatwa iya yemutero wakapasiswa navamuturi mune saka vakawanda vari kuti vari kusara vasina mari uye vemuzvitoro kubvira zvandauya muswere wese every day unenge uchigona vanhu vachingochinja mapurize saka zvinhu zvakakwira zvakanyanyisa zvekuti handizive kuti vanhu vanokakwanisa kurarama sei.
Aiwa pakanaka taona zvakare Blessing wataura iwe navaNelson Chamisa nhasi uye nezuro takaona uchiwanikwa iwe uri kuState of the Nation Address kwanga kuina vaEmerson Munangagwa chimbotipa muchidimbo kuti tinoona vazhinji vari diaspora vari kunyora ipo pano paVOA Facebook page pedu vari kuti zvii zviri kuitika panyaya dzezvematongerwo enyika zvinhu zvingagadzirisika here nezvauri kuona pari zvino.
Chiri kunetsa ndechekuti varume vaviri ava vanenge vari kuti vari kuedzana masimba kuti angatange kubwaira ndiani nekudaro panenge pasina asiwo kana vachitaura neveruzhinji vari kuti vakagadzirira kuita nhaurirano. Vamunangagwa vari kuti ivo vakatoupa kare inonzi Poland ya ine mamapato evatungamiri venyika vose vakapinda musarudzo. Nekudaro vari kuti nhaurirano dzatotanga vachamisa vakasununguka kuti vapinde munhaurirano idzodzo asi vachamisa nekune rimwe divi vari kuti aiwa zviri kuitwa navamunangagwa pane zvinokutungana kwembudzi vanhu vanofanira kunge vachitaurirana ndivo vachamisa vari kuti
vakatokunda musarudzo kunyange hazvo dai rakati vanga vasina umbo saka vashamisa vari kuti ivo munhu vaanda kutaurirana naye ndivamunangagwa vachiti havaone chinobatsira panhaurirano dzepoland dzavari kuti idzo dziri kuitwa nevanhu vagara vanowirirana kudara panofanira kuitwa nhaurirano pakati pavo ivo navamunangagwa asi nyaya iri kunetsa ndeyekuti ndiani achaenda kunosungirira dare kana kuti bhero panakati handichimuona makonzo anenge achiti ini ndimi ndinokwanisa kuzviita kati akauya ndinobudai ndogobudai ndogomurova kumupfundo zotii asi panenge pachida munhu anozonosungirira dare kana kuti bhero panakati kana kati yauya vanhu vese vanenge vakutya saka ndo pane matambudziko kuti pavarume vaviri ava hapana chiri kunyatsobuda panyaya dzekuti vagare pasi uye kuti nharurano dzacho dzinenge dzichinyatsofanira kuti dziite sei chaizvo.
Aiwa, Blessing, chingotaura kekupedzisira kuti what time and free of charge here, uyezve munhu anofanira kuuya nechinhu here paanouya kumusangano wenyu wamangwana, uchaitirwa kupi? Tisati tati yedu muchienda.
Hongu tataura paya kuti musangano wedu uitirwa kumonomtapa Crown Plaza nenguva dza6 mangwana. Vanhu vese vakasununguka kunge vachiuya tichitaura nekuti hongu tine vanhu kuti vatauri kana kuti vadare vanenge varipo ipapa apa asi vanhu vese tinenge tichauti tinzwe pfungwa dzevanhu kunyanya kuti vari kuonawo sei mamiriro akaita zvinhu muzimbabwe uye zvikagadziriswa sei saka tomorrow everyone is free to come you are not saying anything you just have to come and we are of course going to discuss the state of the nation which way zimbabwe it's at Crown Plaza, Monomtapa Hotel near Harare Gardens, and it starts at exactly 6 p.m. tomorrow.
Thank you very, very much, Blessing Zulu, our reporter on the ground.
Thank you. Thank you so much, you. Blessing. So we've got Precious Nyembez Masu, who says, Isimo sibuhlungu ekhaya abantu benkosi. Bengisekhaya kule nyanga ephelileyo. Ngendlela izinto ezikhona ngizibuze ukuthi laba abahola $400 kusiya ku-600 bond. Basevava kanjani ngoba kunzima shwa kunyongomangalisayo. Uyazi okhuluma engazi ungcono. Ilizwe lakithi lidinga umbumbano lemthandazo estrong uze sinqobe lempilo esiphila ngayo esiphilayo ekhaya. Kuzobuka ke uProspect Sibanda uyakhuluma njalo uthi I couldn't survive in Zimbabwe for 4 months from 1,000 pond. Manje kathesi sibona ngazani abantu bathole nzima. So, you know, people are saying it's very hard to survive in Zimbabwe. Especially those that are earning 400 and maybe up to 600 bond. This person is saying it's very difficult to survive with that kind of money.
So there's Samuel Danisa Mpofu who's saying, please call me on. He's in the UK. He says, for a fair talk without favor. Please help people of Zimbabwe to unite and solve the problems. I have never heard you guys advising people to do the right thing than put your words for people to be against the government. You're doing not a single thing to help people. The government is trying, but you are there to distract. That's what he's saying. Yes, life is hard, but you are not helping people to do anything. You see, Mr. Mpofu is telling you his story, but he has a phone and airtime to talk to you guys. So what's your help? What is the good job that you're doing? You are a mayor agency for MDC. It's high time your politics should change to have people of Zimbabwe to say the truth and work together. Give Blessings ideas if it all have to be for them. People in diaspora are helping their families and friends. And what do you think people in diaspora should do? Don't preach hate and insults. Don't use human as shields when you, as leaders, there's a lot he's accusing us of. But Mr. Pofu, you know, we actually are very fair. We listen to what the MDC say and we listen to what ZANU-PF says. Our role as reporters is not to be on one side, like one party.
Yes, we've got Tingani Tikoza Gamakita Masugu. Uthi baba Dube kudingakala ukuthi kube lokumanyana kwalakithi eZimbabwe. Kuzobuya njalo ino Ndlovu uthi kunjani baba Dube siyaphila kakhulu ke mfowethu. Uthi Mhlabangane uthi molweni bakithi labe ngithi molweni dadhe kunjani lapha khona kunapho ndathe. Sibona njalo uBheki uthi lami sengikhona esitikeni. Siyabonga kakhulu lo lifa qane nare uthi lami ngikhona. Lifa sizethemba lokuthi uphile kakhulu kunapho lapha khona. Sibona umunye njalo ongani khona u3D Dube uti siyafa bakithi ngapha eZimbabwe ngempela. In this generation yetu, no one will ever own a property, not even one. There are too many problems we are facing as a country, so the ZANU-PF government must focus on one thing at a time, which is the cash crisis, nothing else. Let them stop doing what they are doing. Mm. That's Mr. 3T Dube.
Mm.
So we are not related, by the way. Nomsa Nekavana is saying, yes, Lamengkona kona vestigini, kuzobuya ke lo Denzel Dube.
I think there are too many Dubes.
Dube, Dube, and Dube. That's good. So let's have Moyo Moyos and others now.
Yes, let's also read what others are saying. There's someone who's actually commenting on the high percentage rates that were being charged by the money changers using the Eco Cash. He's saying that, 40% is daylight robbery. That's disciple Gilson Madani. Rans Kubira 40% sure Zimbabwe. Ichisina munhu asina worry sure, Dr. Rokova Kwita. Asi, shaka wanda should quit kapari zvino. Uyeje tinotenda vese vari pa live feed yedu, uyeje ne avo vanotitsigira zuva nezuva nyanya vari ku Zimbabwe tinoziva kuti zvino zvakaoma. Uyeje sekutaura kwataita atiteme tiri kwatakarerekera nokuti tiri kuona pane vamwe panapa vari kuuya vachitaura kuti aiwa imimi muri kupa more time kubato iri kana kuti kubato iri. Pano pangoripa platform yekuti vanhu muuye muchitaura mafungiro enyu. Uyeje sekutaura kwaita Blessing Mangwana. Kana muri kuda kuti mutaure pamusoro pemamirira akaita zvinhu munyika, munogona kuenda imi kumono motapa Crown Plaza between 6 p.m. na 8 p.m. Blessing Zulu nevamwe vanyarikane vachange vari ikoko vachitaura zviri kuitika munyika. Gibbs.
Silo Jerry Ndlovu lapha ke ku Facebook yesindebele lingakhohlwa, if you want to join us right now, go to VOA Studio 7, VOA Shona and VOA Ndebele. Jerry Ndlovu uti sibonge msakazi uhlelo kunzima bakithi siyaphambili sazi ukuthi ngubani ozasilamulela kulolu sizi esibhekane nalo ngoba iZANU-PF iyehluleka ukuphatha ilizwe leZimbabwe. Umbuso weZANU-PF umbuso wabantu abazibhekele bona imizi yabo, ngakho ke basebenzisa amandla abo ukuthi bathathe zonke izinto elizweni. Thina ke pho sizatholani? UPrecious Dube la uyabhala ukuthi kunzima ekhaya. I think we've got a caller on the line,
we've
and that is Mr. Dennis Juru.
Yeah.
Mr. Dennis Juru, kunjani mfowet? Hello, Juru.
Mapena ninjani.
Oh, ngubaba Mapena. That is Mr. Ngabuto Mapena, the chairperson of the Zimbabwe community in South Africa. So, Mr. Mapena, we are discussing an issue here concerning, you know, how Zimbabweans living in the diaspora are helping those that are back home. So, how are you doing all these kind of things?
Well, for those that are in South Africa, over the years, they've been sending groceries back to Zimbabwe, either groceries or cash through various means of sending cash. I might say that most of Zimbabweans in Zimbabwe are supported by the diaspora, mainly in South Africa and Botswana. And we appreciate what the people do. You will know that even during the difficult times in 2007-2008, it was the diaspora in South Africa that sustained the families back home.
Mm-hmm.
We've seen also the diaspora venturing into some community projects like a renovation of schools and supporting even in buying some material for their former primary schools.
Mm-hmm.
So it is the work that we appreciate as a community.
And as in terms of families, how are you guys keeping up? You are working there and you have to take care of your own family. How do you, you know, juggle between home and your own place of residence?
Well, it's always difficult, but you just have to assist where possible. You will know that in every weekend, the combis, the Malaysians travel with the goods back to Zimbabwe. Well, you'll find that now one is to support the three families, one in Joburg, one in Bulawayo, the other in the village. It is strained in terms of one's financial capacity, but it is what people ought to do, because as you know, close to 90-95% the unemployment, and with the economic crisis, which doesn't show when it will end, you just ought to do that.
Yebo, mapena ke ngamafishane ngesintu. Wena ubona ngazani linavela impilo yenu nxa selikhangela lokuphila kwabantu ekhaya. Lincedana njani njalo wena uzinceda ngalipi njoba ke imali ihlupanga?
Esikwenzayo yokuzama lathi ukuthi khonoke silakho sithumele abazali ekhaya, sithumele izihlobo ekhaya. Siyananzelela ukuthi abaningi abahlala eSouth Africa bayaphathisa omalayisha igrocery, abanye bayathumela imali. Yebo, yekunzima ukuthi usekele imuli emthathu imuli eseGoli ekobulawayo lesemakhaya, kodwa ngendlela isimo somnotho esingakhona asila ngenye indlela kumele sikwenze lokho.
Ye, siyakuzwa kakhulu, kodwa kulilimazi ezikhwameni lapho kube kume njani?
Kusuka kuba nzima ngoba ngapha lakho kule ndleko ezikhona ukuthi khandelethe abantwana ngapha basesikolo, kulezi mali ezamarenti ezibhadalwayo, kumele futhi uthumele ekhaya. Njengoba ngishilo ukuthi uyathumela, uthumele kobulawayo. Kulezinye izihlobo ezihlala kobulawayo, lezinye izihlobo ezihlala emakhaya. Kuyinto ebanzimanyana, kodwa-ke njengoba isimo somnotho ekhaya singendlela esingakhona, usuka ungelalo enye into omele uyenze ngaphandle kokuthi wenze njani.
Hayi, siyakuza kakhulu-ke bamaphela. Sicela ubambe khonapho-ke ngamafitshane, siyabuya kuwe. Mabulas.
Unothe orashona yeli bamabhena?
Unfortunately, my friend has been refusing to teach me
Okay, no, that's fine. But I could tell you were saying that now families are being forced to perhaps look after more than one family. Varikutivo vamabhena mhuri dziri muSouth Africa kunyanya dzakuwanikwa idzo dzichichengeta mhuri dzinogona kuita dzitatu kuti pavari kwavanogara kwozoimwe mhuri inenge iri kana kuna Bulawayo kana kumutown kana kuHarare kwozoti kumamisha. Saka mune mane mhuri dzitatu dzokuchengeta. Saka vari kuti aiwa zvinhu zviri kuoma nekuti munyika zvona zvisati zvasanduka zvakanaka. Tinokutendai. Toda kutenda zvakare kune avo vari palive feed yedu. Pana Albert Machisho ari pano, Godfrey Mpanda ari pano, tina Sibangani Ndlovu ari pano, Samuel Danisa Mpofu ari kuti fona izve. Aiwa, tichaedza kukufonerai but manamba pari zvino foni dzachona, uyezve nguva yedu ndoyadyanana. Asi tikatadza kukubatai nhasi, tichakubatai munguva inotevera, nekuti tiri kuona kuti muri kuda kutaura zviri pamwoyo penyu. Kunavo vari kubva kupinda muchirongwa, tanga tiri kutarisa isu zviri kuitwa nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika kuti zviri kubatsira sei vari munyika. Tichiona kuti mune matambudziko ekushayikwa kwemari, kushayikwa kwezvinhu zvakawanda muzvipatara, muna mishonga nezvimwe zvakadaro. Saka ndo zvatava tiri kutaura ipo pano, Gibbs.
Yes, marvelous. We've got Faith Cutler who says, what evidence do you want which is better? Okay, so let's keep that one. Owen says, there's a lot that is happening in Zimbabwe, and so we are feeling all the pain. So we are living in the diaspora, but we end up having no money in our pockets. Mm-hmm. So this is really affecting us a lot. So I think there you are. Hilda Nkomo says, ED must step down, like what other leaders have done throughout the world. If they fail, they always step down. Kuzobuya ke uNkomo Ziyophuza Sibunde ukuthi lapha isolution yokuthi sokumele kutshaya itoyitoyi okunyokozwelayo sibili sibone ukuthi singaya ngaphi ngodaba lolo. Sibone njalo ke uMorgan Nyamataka uthi, can you call me right now? So he gave us a South African number. So I think your time is almost over.
Yeah, time is
so, our time. We remain with some seconds, actually, to finish the show.
Unfortunately, so, yes, we have no extra time.
Mm-hmm. Sorry, I think we have come to the end of the show today, and we have to thank our guest this evening, Mr. Ngabuto Mapena, and he's the chairperson of the Zimbabwe community in South Africa. We also wish to thank Blessing Zulu, who is in Harare. He's our reporter based in Washington, but these days he's in Harare. He's going to have a show tomorrow in Monomotapa. Signing off is Kip Stube in Washington, D.C. Good night, Zimbabwe.
I would also like to thank Mr. Richard Moyo, who was here with us, and all our guests who are live streaming. I'm Marvelous Mplanga Nyahuye in Washington.